This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 3, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Totambira zvikuru rubatsiro rwatapiwa nehurumende yeAmerica rwe 10 million ruchaita kuti tikwanise kusvika nerubatsiro kuvamwana nokwanisa kusvika 300,000.
Muzinda weAmerica muZimbabwe wobatsira nyika nemari yekutenga chikafu. Hurumende yeAmerica inowedzera negore zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vavo. Amai Joyce Mujuru vanoti vaMugabe nemudzimai vavo vave kuparadza bato reZANU-PF. Ukuo Politburo yeZANU-PF yoita musangano muHarare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica yapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni 10 emadhora ichashandiswa mukurwisana nenzara iyo yatekeshera nenyika. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachisvitsa mari iyi kusangano reWorld Food Program nhasi, mumiriri weAmerica muno, Ambassador Harry K. Thomas Jr., vati hurumende yavo yakazvipira kubatsira vanhu vasina chokudya zvichitevera nzara yakakonzerwa nekuchinja kwemamiriro ekunze. Ambassador Thomas vati vane chivimbo chokuti mari yabviswa nehurumende yavo iyi ichashandiswa zvakanaka, uye vachatsvaga nzira dzekuona kuti vanhu vari kuziya nenzara havasi kuzoshayiswa chokudya. VaHebert Matsikwa, avo vanoshanda neWFP, vanoti vafara zvikuru kuti hurumende yeAmerica yavabatsira mukurwisana nenzara kwavari kuita, vachishanda pamwe chete nehurumende yeZimbabwe. Kubva muna chikumi wegore rapera kusvika pari zvino, hurumende yeAmerica yabatsira Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni 35 emadhora, $35 million, yakanangana nekurwisana nenzara.
Totambira zvikuru rubatsiro rwatapiwa nehurumende yeAmerica rwe 10 million. Ruchaita kuti tikwanise kusvika nerubatsiro kuvamwana nokwanisa kusvika 300,000 vari kuda chikafu.
VaMatsikwa vati vachaedza nepose pavanogona napo kuona kuti chikafu chichatengwa nemari yabviswa nehurumende yeAmerica chasvitswa kuvanhu sezvakomekedzwa naAmbassador Thomas.
Pakushanda kwatinoita isu, tinoshanda nemadistricts, tinoshanda nemapartners edu atoti macooperating partners, uyezve tinoita basa rekumonita chiongorora kuti batsiro hwedu ruri kusvika here, sekunyora kwatakaita pasi nekuwirana kwatakaita kuti chirongwa chinofambiswa sei. Tine maguidelines anotibatsira.
Mukuru mukuru weFood and Nutrition Council uye vari zvakare sachigaro wekomiti yehurumende inoona nezvenyaya yenzara yeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC vaGeorge Campbell vati uwandu hwevanhu vasina chokudya huri kuramba huchiwanda nepamusana pekusanaya zvakanaka kuri kuita mvura mwaka uno.
Nyaya yenzara iri kuwedzera nokuti kubva pakatanga El Nino dzimwe nyika dzinosikohwa zvakawanda, even vana South Africa, vana Zambia dzabatwawo ne El Nino nana Malawi.
Zvichakadaro, vaKembo vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba mukudzidzisa varimi nezvekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze kuitira kuti vagare vakagadzirira kana nzara yauya.
Hurumende yakaisa mapazi anoshanda akabatana kuitira kuti adzise varimi kuti kana kuchinzi kune El Nino kunoreva kuti mvura kunaya kwayo kwasiyana nemamwe makore akapfuura. Saka chinangwa chacho ndechekuti varimi kana vakagadzirira vanobva vaziva kuti vanoita sei. Vane mombewo kune kusingatarisirwi mvura yakawanda vanogona kuzitengesa vochengeta iri mari.
Hurumende inoti yakatenga zviuru zana zvematani echibage kubva kune dzimwe nyika achakwana kugovera vanhu vakatarisana nenzara kwemwedzi mitatu iri kutevera. Asi kusanaya zvakanaka kuri kuita mvura kuchaita kuti hurumende irambe ichitsvaga rubatsiro kubva kune dzimwe nyika kuti ikwanise kuraramisa vanhu vakatarisana nedambudziko rekushaya zvokudya. Kusanaya zvakanaka kwemvura uku kwakonzera kuti zvirimwa zvevanhu zvifire muminda uye kufa kwezvipfuwo zvakawanda munyika yose. Nokudaro, Zimvak inoti pane vanhu vanosvika mamiriyoni matatu vakatarisana nenzara pari zvino. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vanonzi vakatarisana nenzara inotyisa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vana chiremba vari kutanga mabasa muzvipatara zvehurumende avo vari kuramwa mabasa vachiramba danho rekuti vashande vasina kubayirwa zvitupa. Nhasi vasangana nevakuru vakuru mubazi rezveutano mumusangano wekuedza kupedza gakava riripo zvichitevera danho rehurumende iri. Musangano uyu waitwa kuzvipatara zveparenyatwa muHarare, pamwe neHarare Central uyewo kumupilo kuBulawayo, asi zvinonzi hauna chawaburitsa sezvo vana chiremba vadiki ava vachinzi varamba kuti vaende pabasa kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa. Vana chiremba ava vakanyora gwaro renyunyuto nemusi wechipiri vachirisvitsa kugurukota rezveutano Dr. David Parerenyatwa pamwe nemamwe mapoka ebazi rezveutano vachipikisa danho rehurumende iri uyewo kuti hurumende haina kutara mari dzavachenge vachizotambiriswa. Zvinonzi hurumende yakati vana chiremba vadiki ava havafanirwe kuitawo pamuviri panguva iyo vanenge vasati vapedza makore maviri vapinda basa. Asi vana chiremba ava vakanyora gwaro kuhurumende vachinyunyuta nedanho rehurumende iri iro vanoti harisati ramboitika munhoroondo yenyaya dzeutano muZimbabwe. Vana chiremba vanosvika makumi mana nomwe nevasere vaifanirwa kutanga basa nemusi wechipiri vanonzi vari kuti vehurumende yakatora danho iri iri yoga isina kugara navo pasi. Taedza kubata gurukota rezveutano vaDavid Parerenyatwa, asi nhare yavo yanga isingadairwi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaitai Rusike vanoshanda nesangano reCommunity Working Group on Health.
Isu zviri kutatikachamadza nokuti pfungwa idzi dzichita kutarisa ndekekutanga kuti zviitike munhau dzezveutano. Asi chinhu chiri kutinoita zvikuru ndechekuti pari zvino izvi Zimbabwe haina vana chiremba vakakwana, zvichireva kuti vana chiremba vari kutrenwa kubva kumayunivhesitis edu vashoma zvakanyanya chienda neuwandu hwevanhu vanenge vachida kunobatsirwa kuzvipatara. Saka isusu tikuona zviri zvinhu zvichanetsa nekuda kwekuti vanhu vacharamba vachitambura varwere, nekuti varwere vakaenda kuzvipatara vachange vachizopedza nguva yakareba vasina kunge vaonekwa nachiremba. Uye zvekare zvichireva kuti kana chiremba ari pacontract, zvoreva kuti chiremba uyu haachakwanisa kuwana mikana, ingave mikana yekupiwa chikwereti, ingave mikana yekuwedzera dzidzo, ingave mikana yekupiwawo kana ingave masendi chaiwo, nokuti anopiwa sei kana ari pacontract. Zvoreva kuti yatinoti morao yemahealth workers ya tichaona ana chiremba vachashanda muzvipatara umu vachigunun'una, vakashanda vachigunun'una zvoreva kuti munhuwo zvake anoshandisa zvipatara zvehurumende ndiye achazenge ari padambudziko rakakura.
Imiwo zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuti dambudziko irigadziriswe?
Isusu chatinoramba tichikurudzira ndechekuti vana chiremba ngave vachipihwawo mukana wokugara pasi vachikurukura nehealth service board ndiyo inovapinda mabasa. Health service board ngaingewo ichiteerera zvichemo zvavana chiremba, hazvisi zvavana chiremba chete bodo, nemanesi zvekare vana mukoti vane matambudziko avainawo.
Vaitai Rusike vanoshanda nesangano recommunity working group on health vachitaura vari parunhare muHarare. Washington, the voice of America, VOA. Vanhu vazhinji vanorarama neurema vari kunyunyuta nenyaya yekuti nguva zhinji apo vanenge vachienda kusarudzo vanenge vachisvika panzvimbo idzi pasina kugadzirirwa zvinoenderana nemararamiro avo. Vanhu ava vanoti pakuzonovhota zvido zvavo hazvizobudi nemazvo. Mutoro wedu wenhaulo Idamoyo anoti panyaya iyi.
Vachamunorwaringisa iDhuve mugari wemuno Mamutare vachigara mumusha wedanga mvura. VaDhuve vanopinda chechi Roma. Mumwe vevamwe vanorarama neurema. Baba Dhuve vanofamba newiricheya nguva dzose uye vanoti nguva zhinji nzvimbo dzakawanda nemuzvivakwa hamuna kugadzirwa zvinoita kuti vamwe vakaita savo vakwanise kusvika panzvimbo idzi zviri nyore. VaDhuve vanoti dambudziko ravo nderekuti mapolling stations ari kure. Munovhoterwa macho munenge musingakwani wiricheya kuti vakwanise kuvhota nyore.
Matambudziko aripo ndekuchekutanga madistances acho rwendo rwaunogona kufamba. Save from town kuda pari nani kumaruva madistances acho anotirirebei dzimwe nguva. Zvoita kuti zvimwe zvikoro nedzimwe nzvimbo pane pakaiswa mapolling stations. Pane manera hapana maremu, saka kukwira kuti usvike papolling station pacho idambudziko iroro.
VaDhuve vanoti havadi kuti mapurisa nevakuru vanofambisa sarudzo vange vari pavanovhotera vachivabatsira nemunhu wavanenge vatsvaga.
Vanonzi of course mazuva ano hama yako inogona kuvhotera, asika kana paina mupurisa na presiding officer secret yacho yatobva.
Valav Momuringi mumwe mugari wemamutare uye havaoni. VaMuringi vanoshuvira kuti panguva yekunovhota vakwanise kutenderwa kupinda muballot box nemunhu wavanovimba naye chete, kwete vamwevo vanhu.
Pakuvhota ndofanira kuya nemunhu wendinonge ndichida inini, wekumba kwangu wendinoziya inini.
Mumwe mugari wemamutare vaSolomon Chisoni vanohwira kodzero dzevanhu. VaChisoni vanotiwo kunze kwevanhu vanorarama neurema mukuwana kodzero dzavo, vamwewo vanosungirwa kupiwa mukana uyu. Vanhu vanogara kunze kwenyika vari zvizvarwa zvemuno muZimbabwe.
Zvakakoshera pakuti vanhu ava vanozoone chiremerera chekuti hurumende yedu inotiziva kuti tiriko, nekuti tagara vagara vachiisa mari kunyika. Handitika
Whiteson Dhuve avo vanoshanda nesangano reUnited Mutare Residents and Ratepayers Association vanotiwo dzidziso yekuvhota inofanirwa kuramba ichiitwa nguva dzose. VaColin Chibango veERC vanoti vari kuita dzidziso yekuti pave neshanduko pamutemo wesarudzo sezvo vane zvakawanda zvavanofunga kuti hazvina kumira zvakanaka. Dzidziso iyi iri kubata zviri kubva muvanhu uye zvichizeiwa neparamende maringe nekuti zvimwe zvirimo zvivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Vakafano bata chigaro chekutungamira bato richangoumbwa reZimbabwe People First uye vaimbo wemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vanoti zviri kuitika mubato reZANU PF zvinoratidza kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vave kuparadza bato iri. Mutoro wedu wenhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nesangano renhau reAssociated Press amai Mujuru vanoti remangwana reZANU PF harina kujeka nekuda kweutungamiri hwavaMugabe nemudzimai wavo.
I really don't know where the family or
handizivi kuti vaMugabe nemudzimai wavo vari kuda kuendesa nyika kupi, asi magumo acho kuparadza bato riri kutonga.
Amai Mujuru vanotiwo zviri pachena kuti vaMugabe vave kuda kutora chigaro chekutungamira nyika kunge ushe wemhuri yavo.
Ndinoona
sekunge vari kuda kuita madzoro kuti baba vosiyira amai kana vana sekunge ushe.
Amai Mujuru vashorawo maitiro amai Grace Mugabe vachiti maitiro avo akasiyana zvachose nezvaiitwa namushakabvu Sali Mugabe uyo aive mudzimai wavaMugabe wekutanga.
I'm sure it's the young wife because when Mama Sally was still alive.
Dinoona sekuti vamugabe pavakarora mudzimai wechidiki. Zvinhu zvakabva zvatanga kuita manyama amire nerongo. Amai Sally Mugabe vari vapenyu, zvinhu zvaifamba zvakanaka. Pekutanga ndaifunga kuti amai Grace Mugabe vaive munhu aida kuumba nyika, vari amai venyika asi pavakapinda munyaya dzezvematongerwo enyika zvinhu zvakatanga kuchinja.
Kunyangwe hazvo amai Mujuru vakadzingwa mubato reZANU-PF vachinzi vaida kutora chigaro chavamugabe neukonzera nyonga-nyonga mubato, kunetsana kunotyisa kuri kuramba kuchienderera mberi. Nhasi Politibiro yebato iri iri kusangana muHarare kuedza kugadzirisa nyaya dzonetsazve mubato pakati pezvikwata zviviri zviri kurwisana zvinotyisa. Zvikwata zviri kurwisana izvi zvinoti Team Lacoste, iyo inonzi inotsigira vaEmerson Mnangagwa, uye Generation 40, iyo inoshanda naamai Grace Mugabe. Musangano wanhasi uri kutariserwa kuti uzeye nyaya yenhengo dzeZANU-PF dziri kunzi dzidzingwe nekuzvidza amai Grace Mugabe. Asi kunyange hazvo amai Mujuru vari kuti amai Mugabe vari kuda kutungamira nyika, vamugabe mbune muhurukuro yavo neZBC yavanoita pagore roga roga panguva yebhavhude ravo, vanoti mudzimai wavo haana urongwa hwekutungamira nyika. Mashoko avamugabe aya achaburitswa panhepfenyuro yeZBC nhasi manheru ano. Asi kunyange vamugabe vari kuti amai Grace Mugabe havana chidokwa dokwa chekutungamira nyika, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Nkululeko Sibanda vanoti semaonero avo amai Grace Mugabe vanoda chigaro ichi.
Kutaura kwavari kuita vari kutadza kuziva kuti vanhu vanoona zvinoita vafirst lady kuti vari kufamba vachikampena vachiita marali vachididi, izvo zvinotiratidza kuti first lady vane zvavakatarisira, vane zvavari kushandira.
Vamunangagwa vanonzi havana kupinda musangano wanhasi wePolitibiro sezvo vanga vari kuGeneva kuSwitzerland. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Vakambomirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika vaMitt Romney vanonzi nhasi vatura mashoko paUniversity yeUtah Hicklett Institute of Politics Forum kuSalt Lake City, vachishora vari kutungamira musarudzo dzemaprimary parizvino vaDonald Trump. VaTrump vari kushorwa zvakanyanya nevamwe mubato ravo vachinzi havamirire zvido zvebato iri. Nhasi North Korea yanga ichikanda zvombo zvehondo zvemuchadenga, zvinhu zviri kuonekwa sekuedza kuratidza unhubu nekushora zvirango zvakatemerwa nyika iyi neUnited Nations, ichinzi inokanda zvombo ichida kutanga hondo neSouth Korea. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama neZuro vakawedzera negore zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nevamwe vavo vari muZANU-PF. Zvirango izvi zvakatanga kutemerwa vaMugabe pamwe nevamwe vavo mugore ra2003 navaGeorge Bush avo vaimbova mutungamiri weAmerica panguva iyi. Hurumende yeAmerica inoti haisi kufara nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe pamwe neudzvanyirere unonzi uri kuitika pasi pehurumende yavamugabe. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoshanda yakazvimirira muzvare Gladys Hlachiwayo vanoti kusaremekedzwa kwekodzero dzevanhu kuchiri kuenderera mberi muZimbabwe. Ukuwo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu vanoti weAmerica inovenga vamugabe sezvo vari kuonesa vamwe vatungamiri vemuAfrica kuti nyika dzekumavirira kusanganisira America neBritain hadzidi kuona Africa yakamira pamwe chete. Ray Choto weStudio 7 aita hurukuro nevaviri ava ndokutanga kubvunza muzvara Hlachiwayo maonero avo pazvirango izvi.
tikatarisa tikaona kuti zvirango ichita zvakaiswa zvakanga zvaitirwa iye zvakanga zviri kutaurwa neamerica zvazviri zvekuti tinoona kuti pakanga pachitaurwa nyaya dzino zvine zvaita dhishi nyaya dzekushayikwa kwehutongi hwetsvikirere kana kuti yatinda kudhemokirasi pachirungu tikatarisawo nhasi hongu senyika tinoona kuti tine zvataitawo zvakawanda zvinotipa gwara rakanaka asi kana tikatarisawo nyaya dzemahuman rights tinoona kuti tichine dambudziko zvikuru sei panyaya dzematenderwo enyika yatino
achiri mhanzu munowirirana here nezvakaitwa nava Obama
avo vane gwara rezanupiefu hapana munhu anobvumirana nazvo Obama achiextenda masanctions ati iye Zimbabwe represents quote an unusual and extraordinary threat to the foreign policy of the United States. The issue is threat ye USA yakaitwa nezimbabwe ndeipi
muzvale hlati wayo munowirirana nazvo here zvokuti izvo Zimbabwe haina zvainganzi ingachichidzira America pari zvino
tinodishamisa ndechekuti vanoramba zvinenge zvichiitika kana kuti vanoignore havati kutaura nezvinenge zvichiitika muzimbabwe vanoda chaizvo kutaura pamusoro perelationship yeafrica nezvebizonebiyod
vachiri mhanzu munopindura muchiti kudii pamashoko ataurwa namuzvari hlati wayo
kuti muno muzimbabwe iyo zvinonzi mahuman rights nechichi nezvimwe zvakadai muna macommissions anodhila nenyaya dzakaita saidzodzo but the issue iripo ndeyokuti zvinoitika kuamerica hazvinei nesu mazimbabwens zvokuti tingabuda pachena chiti zvaitwa neamerica is a threat to zimbabwe you get my point ndo zvandataura zvichiti zvese izvi kwakuda kukwenenzvera
muzvare hlati wayo muri kunzwa zviri kutaurwa navachiri mhanzu vari kutaura kuti mune makomisheni ari kushanda munyika imi muri kuaona here makomisheni achishanda nemazvo
ndataura ini ndikati nendiro hongu tinaro makomisheni hongu tinawo papepa asi tikatarisa sekuti national peace and reconciliation commission ikomisheni yatove nemakore matatu isati yatanga basa president vakazo apoinda hongu mazuva mashomanani apfuura asi tinoona kuti makomisheni haasati atanga basa uyezve makomisheni haasi kupiwa enough resources
vachiri mhanzi ndinokupai mukana wekuti mupindure muzvare hlati wayo mashoko avataura
ndizvo saka vabvuma kuti macommissions aripo anoita kuti vanhu muzimbabwe vagara zvakanaka vakataura kuti ivo hakuna maresources saka kushayikwa kwamaresources ndiwo masanctions acho iyawo atakatemerwa
muzvale hlati wayo munowirirana nazvo here kuti izvo zimbabwe senyika ndo yakatemerwa zvirango kana kuti vanhu vakatarwa neamerica vakatemerwa zvirango
masanctions atinawo anonzi muinternational relations targeted sanctions zvichireva kuti akatageta aspecific individual not upfumi hwezimbabwe ndichida kudzokera kunyaya inoyataurwa navachiri mhanzi vachitaura ivo kuti inoita kuti macommissions asadzokusevenza inyaya yekuti hakuna mari inini ndinopokana nazvo nekuti tinoona hurumende yezuva ranhasi ichibudisa mari yakawanda kwazvo kune zvinhu zvatinofunga kuti zvinhu zvisina kana basa ndinoda kukudzorera ndangariro dzenyu kuvhiki rapfuura patakaona mari yakakura kwazvo ichishandiswa nekucelebrata birthday rapresident inini ndinoona sokuti inyaya yemapriority dai hurumende yedu yaita mapriority kune zvinhu zvakakoshera vana vezimbabwe noti zvinhu zvakakoshera mapolitical party
vachiri mhanzu imi chii chinopawo kuti hurumende inge ichipedzera mari sekumabiko kwataurwa namuzvare hlati wayo kuti izvo kune mari yakashandiswa yakawanda yaigona kunge yakabetsera mukushandiswa kwemamwe makomisheni wayo sei zvinhu zvakadaro zvichiitika munyika
ndingati muzvare hlacha kusaziva maybe kuti mabiko akaita saiyawo mari dzacho dzakabva kupi mari dzakabva infact pakava nemafundraising akaitwa aitsvaga mari vanhu vanofarira vamugabe ndo vakafunda that project
kana hurumende ichikwanisa kutsvaga vanhu vanobetsera kunge vachiburitsa mari inoshandiswa pabhavhadhe inotadzawo nei kutsvaga vanhu vanobatsira kuti pave nemari inoshandiswawo kuti paumbwe makomisheni achishanda zvakanaka
kuinga zvinoitwa wani tomboti ivava vanahlochayava kana vachinge vane shungu munhu anobuda pachena kuti inini sahlochayo ndoda kuti zvinhu zvifambe hei nokona wanguvo otapa bvo there is nothing wrong with that
muzvare hlati wayo muno kukundikanawo sei kunge muchiendawo sekutaura kuri kuita vachiri mhanzu kunobatsira hurumende iri kutatarika mukuwana mari
aiiripo ndekuti isusu ino semapoko akazvimirira mapoko akazvimirira anoedza zvakanyanya kubatsirana nehurumende takabatsirana tareiza mari yekuti macommissions for instance nezvimwe zvinhu zvakakoshera nyaya dzedemokrasi nemahuman rights kuti zvienderere mberi asi chatinoona ndechekuti hapana political will of government.
Avanga vari nyanzvi munyatso zvematongerwo enyika. Muzvare Gladys Achuayo, manzwa zvakare kubva kunengo yezano PF vagadzira chirumanzu. Vaviri ava vanga vachitaura parunare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Mashoko atichangotambira bato rezano PF repolitbureau rambomisa kuvanhengo kwemakore matatu gurukota rezvivakarwa hondo vaChristopher Mutsvangwa nemudzimai wavo amai Monica Mutsvangwa. Vamwe vamiswa kuve nhengo ndeva Espania Nari munyora anoona nezvemabasa muWomen's League. Vamwewo vadzingwa vanosanganisa vaive vanasachigaro vechidiki vaGodfrey Tsenengamu, vaGodwin Gomwe, vaWashington Nkomo, vaKumblani Mpofu, vavengai Musengi, vaidimo Samambwa uye vatamuka Nyoni. Mutungamiri wesangano reInstitute for Young Women Development Muzvare Glanis Changachirere vanoti vari kufadzwa nemazwi akataurwa nemutungamiri wenyika pamhemberero yebhavhade ravo vaRobert Mugabe kumasvingo apo vakashora kubhinywa kwevana vadiki. VaMugabe vanonzi vakati varume vanoita izvi vanofanirwa kupiwa mitongo yakaomarara. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMuzvare Changachirere naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Ndingati mashoko anofadza zvikuru kunzwa achibuda kumukuru wenyika uyezve pagungano rinenge rakakura kudaro, nekuti ndinovimba kuti veruzhinji vanogona kunge vakaita chiri mumusakasaka chinozvinzira vakanzwa zvichitaurwawo ipapo. Mashoko iwawo ndingati zveshuwa akanaka mukuti imo tiri kuona kuti kunyangwe zvazvo vanhurume vari kubvinya vana vari kupiwa makore akawanda mutirongo, zviri kuramba zvichingoitika. Endi chinosuwisa ndechekuti zviri kutowedzera zuva nezuva.
Zvii zvingaitwe kuti zvakataurwa navaMugabe izvi zvisaperere mukutaura badzi, asi kuti zviwanikwe izvo zvichishandiswa kuti zvidzikise kubhinywa kwevana vadiki?
Inini teboka rinoshanda rakazvimirira, tingakurudzira zvikuru kuti hongu ngavarambe vachipiwa mutongo yakarebesesa iyoyi, asiwo neparutivi isu vemaboka anoshanda akazvimirira tichiedzana pose patinogona kuti tiite basa rakawanda mukuedza kushandura pfungwa dzevanhu chaidzo chaidzo zvakanangana nenyaya yekubhinywa kwevana.
Tinoona kuti svondo rinouya pasi rose richange richirangarira zuva reInternational Day of the Women. Imi sesangano rinoshanda nemadzimai vana vechidiki vasikana vechidiki muchange muchiita chii?
Gore rinotine the Ministry of Health vachange varipo ivo vachipa dzidziso neruzivo maererano nenyaya dzehutano zvikuru sei hwakanangana nemadzimai echidiki nevanasikana.
Mutungamiri wesangano reInstitute for Young Women's Development Muzvare Glanis Changachirere vari parunare naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari muBhindura. Muchirongwa chedu cheLive Talk cheWomen's Roundtable na 8:30 PM tiri kutarisa nezvezuva remadzimai reInternational Women's Day iro ririko nechipiri chesvondo rinouya. Kwazana yehama neshamwari pano paStudio 7 pamwe nekutiudza zvamunofunga nezviri kuitika muupenyu hwedu. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa zvakare misoro yenhaudzanhasi. Muzinda weAmerica muZimbabwe unobatsira nyika nemari yekutenga chikafu. Asi hurumende yeAmerica yawedzerawo negore zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nevamwe vavo. amai Joyce Mujuru vanoti vamugabe nemudzimai wavo vave kuparadza bato rezano PF. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti musaenda kure, tibatane zvakare munhau mururimi rwechirungu.